Zimbabwe Elections Support Network atikurudzire kuti masoja kana kuti avo vanoshandira andikati security sector yedu vange vachive nechokuita nekurana maelections emuZimbabwe kana kusapota rimwe remapato munyika rinenge richikwikwidza musarudzo iyi. Kana zvadaro zvinokanganisa zvikuru mafambisirwo esarudzo, ibasa resarudzo iroro.
Pane nzira yokuzvimisa here izvi?
Hongu nzira iripo, nokuti bumbiro romutemo wedu ndorokutanga tarisa, uyezve electoral law yedu ndo yechipiri inofanira kunge yakaringana neconstitution yedu ichitaura pachena kuti maelections anofanira kungoitwa chete neZimbabwe Electoral Commission pasina vechuto vari kupindira mazviri.
Pane zvinhu zvizhinji zviri kuitika muZimbabwe, pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kuitika muZimbabwe. Munoona here sekuti gore rinouya tichakwanisa kuita sarudzo yakanaka, yakakwana, isingape kutaura kwakawanda?
Kuti sarudzo yegore rinouya iitwe zvakanaka, tinofanira kunge tine voters roll itsva. Munongoziva kuti pane chirongwa chedivhera chiri kuitwa nguva ino, iyo chinonzi chisingangoextendwa gore rinouya. Saka tinofanira kunge tine voters roll itsva, uyezve tinofanira kunge tagadzirisa mitemo inochokuita nemaelections neimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu. Kana mitemo iyoyo yakwanisa kubva asi takasagadzirisa zvinhu izvozvo, hatikwanisi kuwana maelections akajeka gore rinouya.
Munofunga kuti zvingakwanisike kuita zvese izvi?
Kana pane chido chokugadzirisa mitemo iyoyo, nguva yacho ichiripo.
Pane zvamati manzwa here pamusoro pasachigaro weZimbabwe Electoral Commission?
Hatisati tanzwa kuti angatora matomu iwawo ndiani, asi kuruzire yedu Zimbabwe Election Support Network ndeyekuti tave nekuchimbidza kutsvaka iye munhu achazenge achairperson weZimbabwe Electoral Commission.